anga wachitarisirwa kuti vakakukwikwidza navacharumbira vanenge vese tisapindi mumujaho vekumalawi vavharirwa kunze anyanya kupusha nyaya iyi toda kuti vateereri vavangati kuziva ndiva malema vemusouth africa ndivo vanyanya kupusha kuti aiwa tichibvumiranja takaita kumashure kuti vacharumbira ndovachamirira dunhu rekuchamhembe toda kuti tirambe takamira ipapo nyaya yamataura yemadzishe nekupinda kwavari kuita mune zvematongerwo enyika izvi zvine chekuita nekusarudzwa ini maonero andinoita madzishe angadai anga achingomira vachitungamirira semadzishe vorega kusanganisa nezvizvi zvinoutungamiri hunouya nekusarudzwa madzishe anofanira kuita mutungamiri wemunhu wese toti waita ishe wobva wanzwa MP wakamirira bato ngana kureva kuti vemapato mamwe asiri bato ravo vakamirira vanogona kuzeza kuya kwauri
vacharumbira vakamuka vakahwina musarudzo idzodzi zvinounzawo rubatsiro rwupi kuzimbabwe kuhurumende kana kurumhomho yezimbabwe
taura pachokwadi chaipo pan African Parliament haisati yanyatsomira zvekuti vanhu vangati padai nesimba rainaro ngachinja zvunhu ichiri kutokurawo zvimwe zvainototarisirwa kuita haisati yaakutogona kuzviita saka hongu tinganakidze hurumende yezimbabwe pada nebato rezanu PF inongova nyaya yekuti aiwa tiri kuonekawo kana kuti vamwe vedu vari kugona kusarudzwawo kupinda kuzvigaro asi chaingaunzo chaicho cheuviri hapana.